Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongoro yehurumende nemasangano anopa rubatsiro inoti vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwekuzvekudya muzvikoro. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala votaura kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva. Hurumende yoronga kutumira chikwata kuhurungwe kunopa vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko ehurumende akabuda nezuro ekuti pane vana vanosvika kumamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million vari kuda rubatsiro rwechikafu muzvikoro nekukasika, masangano evarayiridzi anotere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, neZimbabwe Teachers Union, ZIMTA, anoti rubatsiro urwu rwatononoka sezvo vamwe vana vave kutofenda muzvikoro nenzara. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfani Muswere vakaudza dare remakurukota nezuro kuti ongororo yakaitwa neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC inoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vari mumaguta nemadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu, kuchitiwo mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million nyika yose vachida rubatsiro rwechikafu. Gwaro iri rinoti uwandu uhu hausanganisire vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu ava vanoda chikafu muzvikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatozivisa kare kuti nyika inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana nenzara. Asi bepanhau reNewsday rinoti mari yave kudiwa nenyika yakwira kusvika pamabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere.
Tiri kuona kuti vana vazhinji vari kutadza kunge vachiwana chikafu, zvokuti tine maripoti atawana muzvikoro zvakawanda zvinosanganisira kuti vana vazhinji vari kutofenda vari muzvikoro nenyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka uye hakuna chikafu. Saka tanga tiri pakampeni yatiri kuita yekuti hurumende dai yakwanisa, dai yanga yatsvaga mari kumasangano akasiyana-siyana, kumasangano ana UNICEF, kuti vana vange vachiwana chikafu, vachipiwa chikafu vari muzvikoro, kuti vakwanise kunge vasingakanganiswe munyaya yedzidzo dzavo panguva ino takatarisana nenzara yezvikurusa.
Asika vachere, takaona hurumende ichitobuda pachena kuti iri kutsvaga mari inoita $2 billion yekuti inge ichibata dambudziko renzara iri.
Izvi zvagara zvino vako vagara vanodaro, asi tikatarisa kunyange makore mashomanini apfuura tichitarisa kunyange gore rakapera, hurumende yanga ichiri kukwanisa kunge ichifidha wana munzvimbo dziya dzinowanika dziine nzara zvikuru. Mutoro waizowanikwa uri kuvabereki vachinzi huyai nechikafu, vabereki votsvaga chiseveso, hurumende yongounza kana chibage pano neapo, asi nzara iriko gore rino inzara yabata kunyange kuvabereki wacho kwese. Saka inzara yatekeshera yekuti haisiri nzara yekuti yekuti mutoro wakupiwa kuvabereki, asi mutoro uyu hurumende yafanira kuita matanho akatopurisa zvikuru pakuti nyaya yenzara iyi inge ichigadzirisika, kuti vanhu vasakanganisike munyaya yedzidzo pamwe chete zvekare nenyaya dzenutrition.
Mune nzvimbo here dzamungati pari zvino matunhu aya ndo akanyobatwa nedambudziko revana vari kuita dambudziko renzara muzvikoro?
Tingangoti Zimbabwe kwese tikada kuti nzvimbo idzi nedzidzi nekuti mamirira zvakatoita hazvina kumira mushe munyika panyaya yenzara iyi. Kunyange zvikoro zviri mumataundi pari zvino kuwadzana chaimo muzuva radarika iri kutori nevana vanokwanaita gumi vakatodonha nenyaya yenzara iyoyi. Saka haisiri nyaya yekubata nzvimbo iyi kana kuti nzvimbo ipi, asi kutoti Zimbabwe yese takatarisa nyaya yenzara inyaya yanotekeshera zvikuru inova inoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reATUS vaRobson Chere vari parunare kuActurus neStudio 7. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vakamboitwa kafira mberi uye kugara mujeri kwemakore anoda kusvika kumaviri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vataura pamusangano wezvekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland. VaScala vaudza gungano iri kuti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, asi vanogara zvavo vachiti mutemo hautarise kuti munhu abuda mumba maani. Blessing Zulu weStudio 7 abata VaScala kuti tinzwe zvizere.
Ndiri wevamwe vazhinji vakachorerwa kodzero dzavo pasi rino vakakokwa kuti vauye vazotaura pagungano iri. Saka ndanga ndiri mumwe wavatauri vakakokwa kubva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rino rose kuti tizotaura nyaya yokushungurudzwa kwandakaitwa uye zvekare nenyaya yekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe nenyaya youtongi hwejekerere kuti huri kufambiswa sei muZimbabwe. Ndinofunga kana imimi materera zvandataura paspeech yangu ndataura izvo kuti mitemo yeudzvinyiriri yakaita sana Patriotic Act, Voluntary Political Organizations Bill nezvimwe zvakadaro zvine kutyora kodzero dzevanhu.
Asika hurumende vaScala iri kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe mudziri kuteedzerwa uye mitemo yamuri kutaura iyi vanotiwo inowanikwa kunyika dzimwe dzakasiyana-siyana kuita kuchengetedza runyararo.
Hamungakwanisi kushama muromo wokumusoro nezasi muchiti kodzero dzavanhu dzinokosheswa munyika yedu yeZimbabwe. Mungati shuwa inyika inokoshesa kodzero dzevanhu. Kutora munhu sezvavakandiita zviya vondikanda mutirongo kwemazuva anokwana kuda kuita makore maviri. Vandikanda mukati metirongo kudaro nokubva vandinyima mari yechibatiso iya inonzi bail. Bail inovakodzera nokuva munhu weshe pasi pano. Vapedza izvozvo nokundibata nemhosva zvemanyepo. Vashayiwa umbovo hwenyaya yavakanga vachindipomera. Vapedza kudaro nokubva vati takubudisa chienda kumba tangokupa makore maviri okuti usazopara futi mhosva yakadai kumakore mashanu anotevera. Hakuna nyika inotyora kodzero dzomunhu samamiri akaita nyaya idzi.
Mataurawo nyaya yekubatwa kwamakaitwa uye zvinova zvakazoita kuti mumboenda kunze muchiti muri kunorapwa zviri kufambawo sei urongwa ihwohwo?
Ndakaongororwa nana chiremba vakurusisa chaizvo namaprofesa anga akandiunganira vachida kucherekedza kuti nyaya yeutano hwangu yakamira sei. Nyaya iyi pari zvino handisati ndoda kutaura nezvayo nokuti muvengi akaziva kuti ndiwo mamiri azvakaita anotsvaka mamwe mazano. Saka nhasi nyange maona kuti pagungano guru iroro reUnited Nations Human Rights Summit yatanga tiri nhasi handina kutaura pamusoro pazvo.
Vanga vari vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vari parunare kuGeneva kuSwitzerland naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti richatumira chikwata chichaenda kunobaya vana nhomba kuhurungwe mudunhu remashonaland west mushure mekufa kwevana 35 nezvirwere zvemahumbunya negwirikwiti. Hurumende yainge yatumira chikwata kubva kubazi recivil protection unit kunoongorora mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi. gurukota rezveutano Dr. Douglas Mumbeshora vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jenfan Muswere ndo vakazivisa nezvekutumirwa kwechikwata ichi kuhurungwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe divirawo panyaya iyi.
Senegatara ndechekuti kubaiwa nhomba ndo mushonga mukuru yatinotiyo prevention is better than cure. So zvirwere zvakaita semahomunya negwirikwiti zvirwere zvinokwanisa kuparara mucommunity kana vana vese vakabaiwa nhomba. Saka zvakakosha kuti mwana upi noupi zvake awane nhomba dzinoenderana nezera rake.
Asiwo pane dambudziko rekuti vamwe vezvitendero havabvumidze kuti vana vabaiwe nhomba. Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri?
Iri dambudziko hombe chairo pamusana pekuti vamwe vezvitendero havabvumirane nenyaya dzokuti vana vabaiwe nhomba. Vakaita se some of my apostolic sects ari kutaurwa aya. Saka chatingakurudzira ndechekuti parambe pachiita continuous communication kuraise awareness kana kuti vanhu ivavo vezvitendero vazive kuti vana vabaiwe nhomba zvinobatsira kuti vana vararame upenyu hwakakwana. Uyezve hurumende mitemo iya yainoshandisa kuti vana vese vave neutano hwakakwana inofanira kunge ichiapplya to everyone including ivo vari muzvitendero kuti mwana upi naupi zvake ikodzero dzake kuti ave neutano hwakakwana. And zvinosanganisira kuti mwana iyeye adzivirirwe kuzvirwere zvakaita sana gwirikwiti nemahumunya.
Nyika dzakawanda dzaakuita dambudzikowo rekupararira kwechirwere chegwirikwiti. Zvingava zviri kukonzerwa nei kana kuti zvakakonzerwa nei?
Inyaya yekuti paya paita COVID pachiitwa marestrictions kana malockdowns aya ataiona vanhu vachinzi vagare mudzimba vasaenda kumabasa nokuzvikoro. Zvakaitawo kuti maprograms ekubayiwa kwevana nhomba ave disrupted kana kuti asashanda sezvaitarisirwa. Saka kune dzimwe nyika kwagara kune vaccination kana immunization programs dziri very strong. Zvinosanganisira kunoku kuAmerica vamwe vana havana kubayiwa nhomba.
Vanga vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, World Health Organization iyo iri kubatsira Zimbabwe nenhomba idzi iri kuyambira kuti pasi rose uwandu hwevana vachabatwa nechirwere chegwirikwiti huchawedzera nezvikamu zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 79%. Chipangamazano cheWHO munyaya dzezvirwere zvegwirikwiti amai Natasha Crowcroft vanoti pari zvino vana zvikamu makumi masere nezvitatu kana kuti 83% vabayiwa nhomba, asi nekuda kwekuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya zvinoda kuti vana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% vange vadonedzerwa nhomba kuti chirwere ichi chisapararira. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vanoti sangano ravo nemamwe masangano vanoona zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo inochengetedza vanotora zvinodhaka kuitira kuti izvi zvionekewo sechimwe chezvirwere zvinosangana neveruzhinji kuitira kuti vanhu ava vawane rubatsiro. VaBox vanoti hurumende inofanirwa zvakare kugadzira nzvimbo dzinopa rubatsiro kune avo vari kutora zvinodhaka kana kuti rehabilitation center munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dzisingadhuri sezvo dziripo pari zvino zhinji dzacho dziri kudhurira veruzhinji. VaBox vanoti pari zvino mapurisa ari kuedza kusunga vanotengesa zvinodhaka kune vechidiki, asi chirongwa ichi chinoda kusimbaradzwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Nyaya yekutorwa zvinodhaka muZimbabwe ichiri kuenderera mberi. tiri kuona zviri kuitika paground kuti vafana vechidiki vamwe ndo vaakuzvikuvadza nenyaya iye zvinodhaka. Saka zvinodhaka zvichiri kutorwa kwazvo munyika yedu yeZimbabwe nekuti hatisati tanyatsoita atingatiwo matreatment centers kubatsira vana ava.
Chii chingaitwe nehurumende uyezve nemapato akazvimirira semi kuti dambudziko iri riwanikwe richipera?
Chingaitwe nehurumende pane ino nguva kuimplementa document ravakapedza rinonzi Roamout Sectoral Drug Use Framework, rinove document iro riri kupa hwaro hwekuti izvo nyaya dzemadrugs dzopedzwa sei munyika yedu yeZimbabwe. Saka hurumende yakakasikawo kuitira kuti pasiapa painge paine mastructures vanhu vedu vange vachiwana kwekuenda kunorapwa panyaya dzezvinokora. I think hurumende inogona kubatsira zvikuru. Uyezve mapato akaita sesu isu tagara tichingoti izvo ngatichinjei mitemo. Mitemo yedu iyi ngaive mitemo inoita kuti vakomana navasikana vakushandisa madrugs vabude pachena kuti vakunge vachibatsirika, nekuti mitemo iripo ichisunga especially vanasikana nevanakomana vari kushandisa madrugs iwaya, hapana zvatinenge tichiita. Nekuti kana munhu achinge aenda kujeri anonosangana nemamwe macriminals asingatoiti ikoko, otoita very serious kana kuve worse panyaya dzemadrugs iwaya. Saka dai tachinja mitemo yedu ione iyo kuti nyaya dzemadrugs inyaya dzepublic health dzinoda kuti painge paine zvakawanda zvakaita sana counseling services, zvakaita sana treatment services, kuitira kuti vana vedu vange vachidzoka kwatiri mushure mekunge varapwa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muHarare. Direct from Washington. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vari kushora dare reparamende renyika iyi riri kuda kudzika mutemo wekutongera rufu vanotengesa zvinodhaka. Bhiri iri rakatambirwa nedare reSenate kunyange vamwe vairamba vachiti vanhu vasina mhosva vanogona kuurayiwa. Nigeria ine vanhu zviuru zvitatu vakamirira kuurayiwa. Israel inoti mauto ayo ari kuenderera mberi achirwisa muguta reRafah muGaza. Kunyange munyori mukuru weUnited Nations Antonio Guterres vari kuti havasi kufara nezviri kuitwa nemauto eIsrael. Musvondo rapera vanhu zviuru mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 450,000 vakamanikidzwa kuenda muupoteri kubva muguta iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navagarikai Masamba avo vari kuBrisbane kuAustralia, uko vari kushanda semukoti wezvirwere zvepfungwa muhurumende yeQueensland. Vasati vabuda munyika vaMasamba vakamboshandawo semudzidzisi wemuzvikoro zvepamusorosoro kana kuti lecturer, vachizoenda kuBritain uko vakagara nekushanda kwemakore akawanda vasati vaenda kuAustralia. Ngatinzwei kuti zvii zvavari kuita uye kuti vari kuzvikwanisa sei ivo vari kunze kwenyika.
Mabhizinesi atinawo kuhurungwe, tine maprojects atiri kuita akasiyana-siyana. Tine project yemabua goats, tiri kuita ukudzi maroad runner, uyezve tiri kuita project yenguruve as well. Kozoti tine mahostel hardware, zvigayo, tine marestaurants kuhurungwe kwakare. Kozotiwo kwana mutare uku tine zvakaita semalodge, tiri kuita zvereal estate. Kozongoitawo kuHarare ikoko kune imwe shopping complex iri kuvakwa. Asi maprojects akati wandei zvavo anichitsama. Saa nenguva tichingoshingirira tichiedza kuti tirambe tichitarisa kumusha kuti patinenge tozoregedzawo mabasa atiri kushanda aya tinenge takuwanawo chekuti tibati tiri kumusha.
Muri kuzvikwanisa sei muri mhiri kwemakungwa kwamugere?
Kune matauriro ari kuitwa nevamwe kuti zvinonge zvichinetsa nekuda kwekuti kune vanhu vanogona kukuparadzira inopfuma yako kuZimbabwe. Ichocho hongu chingangova chokwadi, asi ini chandakadzidzo zvangu ndechekuti ukanga wakaisa mari yako wakufunga ndakuita business. Hakuna kuti ukangopa vanhu mari woti itai kana kuti tengai mbudzi kana kuti isai mari mugrocery shop kana kuti project yaunongochingoita usingazvitarisi. Inini ndakaona kuti vazhinji vanhu vari kumba vakaona kuti apa pane mukana wekuba vangangokubira, especially kana usiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika. Saka inini zvandakaita ndezvekuti kune vanhu vese vanondishandira inini ndinenge ndichida feedback, I always talk to them. Every day I have to phone. Ndine vanhu vandinotuma futi vanonotarisa kuti zvakamira sei paground.
Sei makafunga kunotanga mabhizimusi osaya kumusha kwamunenge musiri nguva zhinji?
Kumusha ndokwatakakurira hama dzangu, saka naizvozvo hatina chinhu chingatikonishe kuti tiite maprojects kumusha kwedu kwatakazvarirwa sevana vekuZimbabwe. We understand kuti kune matambudziko anoitika hongwe, zvinhu zvinosiyana, maonero anoita vanhu, zvinhu zvinosiyana zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana, asi tikati titarise nemaonero iwayo hakuna kwatinoenda. Saka zvakafanana nezvekudaiwo, pandakaita zvemaprojects zvanambudzi nananguru ndakangoona kuti kunyange dai zvikanzi hurumende iri zviri kukanganiswa zviri kuitwa sei, hazvibate bate maprojects iwayo. Unongoramba uchidi uchibata basa wosiyana naizvozvo uchingoonawo zviri kuitwa, because imagine nyika yedu yakakura kai ine vanhu vakawanda. Saka zvingaite kuti iwewe uri one ndiwo wega ungosara une dambudziko. Saka panenge pane matambudziko vanhu tinenge tinewo plan B, takamake sure kuti mari dzedu dzakadi dzakachengetedzeka.
Tinoona kuti pose panoitika basa rakadai panosanganikwa napo nematambudziko. Matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuakunda sei?
Matambudziko atiri kusangana nawo iwayo kuZimbabwe ndekuti panyaya dzemari, mari zhinji dzaunenge uchishandisa imari dzako dzaunenge wakashanda ikoko kunze kwenyika uko. Saka kuZimbabwe kuti uwane chikwereti zvinoitwa dzimwe nyika malonzi hakuna, saka you gotta fund everything. Saka you gotta be very wise kuri kuwana mari, you know, especially kuzvatiri kuita zvana wholesaling nemaretail zvinoda mari.
Mashoko amungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva,
mashoko andingade kupa vana vemuZimbabwe ndeyekuti nyika yeZimbabwe nyika yedu, ndokwatakazvarirwa, you know. Tisatye zvedu kuti tiite mabhizinesi ikoko, because kunyika kwedu we are Zimbabweans, we know we have problems. Nyika nenyika ine matambudziko, munongoita basa sebasa sevana vezimbabwe mobudirira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vagarikai masamba vari parunhare kuBrisbane kuAustralia neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho remutungamiri wenyika yeAmerica revaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuwedzera mari pamitero zvinhu zvinotengwa kuChina zvakaita semotokari. Ndine urombo vateereri, regai zvakare ndidzokorore. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuwedzera mari pamitero yezvinhu zvinotengwa kuChina zvakaita semotokari dzemagetsi kana kuti electric vehicles nezvimwe zvemagetsi. Zvimwe zvezvinhu zvawedzerwa mitero zvinosanganisira tsono dzemajikiseni, mabhatiri emotokari nesimba rezuva kana kuti sola, makombiyuta nezvimwe. VaBiden vanoti vaita izvi nekuti America iri kuda kuchengetedza makambani ayo. Asi China yati izvi hazvizvo zvinobatsira, sezvo zvichapa kuti zvinhu zvidhure muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Hwande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha.
Izvi zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvinobva kuChina zvanga zvichadyiwa mitero yapasi yaakuzokwidzwa mitero iyoyo kuzvinhu zvinopinda muAmerica zvinosvika izvo $18 billion zvichitengwa kuChina zvichipinda muAmerica munomu. Zvimwe zvinhu zvacho zviri kunge zvichizokwidzwa mitero iyoyo zvinosanganisira motikari dziya, maelectric cars dzinoshandisa magetsi dziya, kwozoita iko zvamasola, masola pano, kwozoita zvokuzvipatara zvinosanganisira izvo tsono, masringes tozoenda kusimbiwo dzivana steel naana aluminium tozoenda kune zvamacomputers, macomputer chips.
Chikonzero chekuisa mitero iyi ndechei?
Pane zvikonzero zvakawanda zvokuisa mitero iyi, nokuti pano kuchema chema kuva mabhizimusi navamwe vanhu vemuAmerica kuti zvinhu zvechina kuwanda kwazviri kuita muAmerica munomu zvava kuita izvo kuti mabasa omuAmerica munomu ange achishomeka.
Izvi zvichaitei kune zvemabhizimisi kana kukumbira kwoupfumi muAmerica?
Izvi zvina paviri zvinogona kuti zvinatse ufumi hweAmerica, nokuti kana zvinhu zvodhura kutengwa kuChina nokuda kwekuti zvawedzerwa mutero, zvinogona kunge zvaakuchipa kugadzirirwa muno muAmerica. Kugadzirirwa muno muAmerica kunozoita kuti mabasa awandire muno muAmerica.
Izvi zvichabata sei zvemabhizimisi pasi pose?
Mabhizimisi pasi pose achabatikana chaizvo, nokuti tinoziva kuti America neChina ndidzo nyika dzino ufumi huhombe idzodzo. Saka kuitirana kwadzinoitirana zvadzinoitirana zvinotoita kuti mabhizimusi okune dzimwe nyika anga noufumi hwedzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti US dollar kana rikazvinunguswa rinobva razvinunguswawo pasi pese, nokuti ndiyo mari inoshandiswa pasi pese navamabhizimisi navanhuwo zvavo.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio natanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mutsvangwa zvazovaonawo. Ya, mutsvangwa iye yaishaisha kutaura zvekuti tochiona kuti anoita sei pakadai apa. Dai vatomuisa mwana wacho mujeri kwemakore avawanda chaiko, ndokuti tizive kuti nyika iri kutonga zveshuwa. Poziye mutsvangwa iye aionererwa especially achitaura pamusoro pemapolitician peopposition party. Aiita kunyomba kunotorwadza. Ya, zvakuwana kamutsvangwa.
Ha, vamavaza vanoita sei? Dambudziko riri pana vamavaza chii chaicho chaiko? Nyika inosemesa, vatungamiriri vavo imbavha, asi vano vachingomira nezanupiefu. Zvinhu zviri pachena. Poga poga pasvika zanupiefu ndapapi painogamuchigwa norudo, nokuti vo vanozikangwa kutsotsi, kutsinye, kusanzwira tsitsi nokubira maelection. South Africa iyoyi ndo iri kuita kuti vamwe vana vagone kusurvivha muupenyu. Ndiyozve yavanoda kukonzeresa nyonga nyonga. Ndadonzwa kuSABC News kuchinziko naVigile Mbalula toda kuita National Youth Service. Vakadofurirwa nezanupiefu kuti kamida kuhwina maelection muite vanhu venyu muzoti muna vanhu vangani. Tangai kuita saizvozvo. Vamavaza ndokumbirawo kamusina chokutaura mungonyarara.
Tinoda kukomprena nezvamuri kutiitira vanhu Studio 7. Makakata manews dzedu dzekuseni. Hatisisina ene zvima kuchitaura zviri kuitika muAmerica. Kana muchida kuisa purogiramu ine zvinoitika muAmerica, isaisangasiwo nestudhioni. Studhioni neStudio 7. Studio 7 yakamirira news dzeZimbabwe chete. Ene zvima kuchitaura macorruption ari kuitika kune dzimwe nyika hazine news dzemuZimbabwe zvamuri kutitaura. Titaurire news dzemuZimbabwe. Izvozvo kana muchida kuzviisa munozviisawo pane imwe programu. Saka manje makutotikanyira zvakatonyanya chaizvo. Kuda kana Studio 7 yacho kana takatodai zvoita kuti ibhana zvenyu pakuzi hamusikuda kuita zvido zvedu vanhu vateereri vanoita vanoteerera Studio 7.
Pa Studio 7 apo tinotenda vajonga vatononoka team race apo tinotenda mashamarari. Nhau yedu itanga tichitaura tichichema kuti kunoka hakwata kwangu kaberekera ingwe nyaya dzemagwari dhaemozambique masoja emozambique. Nyaya yakazogadziriswa zvabho zvine zvabho. Nyika yaafurima jakwanaka kunokwanaka kuno kuti tinotenda nhefenyure. Nhefenyure nechimuti ndini muzukuru kana kuti mwana wechimuti chisina zita chakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mashoko avo tishandisai WhatsApp inoti +12024650318. Asi musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza8 PM, apo tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvikuru vari mumabasa mavanokuwara kana kufa vari kushanda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Ongororo yehurumende nemasangano anopa rubatsiro inoti vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanoda kubatsirwa nezvekudya muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamwe naChris Gande.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka ngesikhathi sezifundo ukuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Wasungula inkampani yokupheka e-Stirred Up African Chefs, unkosazana Mehlulisizo Ncube use-New Mexico khonapha kwele Melika, lapho wabukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini we-African Cuisine and Art Festival. Amagqwetha amela owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa na emthethwandaba ukuze afakaze kudaba lwakhe lokufumbathisa kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umbiko kahulumende wokuthi kulabantwana besikolo abedlula izigidi ezine i-4.5 million abalambayo okumele banikwe ukudla ezikolo, ababalisi bathi umumo wendlala usumubi kakhulu okokuthi abanye abafundi sebeqaleka ngesikhathi sezifundo kuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Lokhu kufakazwe izinhlanganiso zababalisi ezibalisa eZimbabwe Teachers Association iZimta le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Mswere utshele intatheli zindaba ukuthi amanani lawa aphume kuphenyo lwesimo sendlala olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee olwethulwe edale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi ngokusemthethweni izolo. Ngaphandle kwabantwana besikolo, inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 866,000 abalambayo eZimbabwe kumele baphathiswe ngokudla. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi imali efunakalayo ukuphandela abalambayo elizweni lonke jikelele abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million isikhwelile isuka ku-2 billion yaya ku-3 billion dollars. Abayizigidi eziyisithupha babantu laba ngabe emaphandleni kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabe emadolobheni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Akuneni Maphosa, yena othi uhulumende kumele aphuthume ngokudla kwabafundi ngoba umumo usumubi kakhulu ezikolo.
Esikubonayo ezikolo kusenzakala lapha ikuthi abantwana bayakhala ngendlala. Sesisiba lama cases ukuthi umntwana kwesikhathi uyabuya ezobika ukuthi ulesiyezi uyabuya ezobika ukuthi uyagula uchaya likhanda lithi liyahlolisisa liyadingisisa njengababalisi esingamalocal parents singabazali lathi ezikolo uthole ukuthi umntwana uyabika ukuthi ulele engadlanga. So esikukhuthazayo thina njengababalisi yikuthi uhulumende kaye phambili ngohlelo abone ukuthi ukudla ama-school feeding programs ayaphenduka ezikolo ukuze ancedise abantwana abaphakathi kwendlala abuye njalo ancedise abantwana ukuthi bafunde kuhle ezikolo.
Isizwa kuthiwa kwezinye izikolo bakhona abaqalekayo selike lakubona yini lokho?
Yiye lokho isiqiniso sike sathola kwezinye indawo bebika ukuthi umumo ulokho usiba mubi ikakhulu nxa sesingena sesisiya kumidiye kanjena okokuthi abantwana bayaqaleka ezikolo abanye bayalova ezikolo ababuyi ngenxa yokuthi umntwana uyabe sithi ulele engadlanga selangamalanga amabili engadlanga okuyisitshengiselo sokuthi indlala ikhona ezigabeni lapha and ukuba khona kwendlala sokubuya futhi ku-affecte ukufunda kwabantwana ezikolo.
Nxa sesikhangela uhlelo lokuphekela abantwana ezikolo lolo lukhulunywa nguhulumende baba Maphosa, siyazi ukuthi soluke lwaba khona esikhathini esedluleyo. Okwamanje ungathi zikhona yini izikolo lapha olukhona kumbe vele elizweni lonke akulalutho olwenzakalayo?
Lapha uhlelo lolo olungabe lukhona okwakhathesi kuyabe esiyini lokho esikubiza sithi ngama school grant program okungangokuthi isikolo sisebenza lezigaba sisebenza lama traditional leaders sisebenza njalo lama NGOs babe lakho ukuthi bayaqoqa ukudla kube khona bafide beyisikolo. Kodwa esikubonayo ukuthi loba bekunjalo ngenxa yokuthi lonyaka kuzange kube lesivuno esikhona sokunzima ukuthi lama traditional leadership labanye nje baqoqe ukudla ukuthi kube khona. Awukakathesi esikuzwayo ikhona ukuthi kule mzamo yokuthi uhulumende akulethe esikolo okuyinto esiyikhuthazayo ukuthi ngabe uhlelo lolu luyabuya ngokuphangisa lube khona. Sibuye njalo sikhuthaze ukuthi okwayizolokunyade sikubona yikuthi bekusiba yikudla phosengxa yokulethwa umumbu bese kusithi izigaba kumbe izikole besebenza lezakhamizi khonapho labazali baziqoqele into ezifana nezitshewo. Besifisa ukuthi ngabe nxa kuyabuya kathesi kubuya kuyi-complete kugcwele kuyikonke kulungisekile kuyimpuphu kumbe sithi umumbu lezitshebo konke kugwanile ukuze kuthi kungabi kuyikuthi abazali bona laba abangavunanga abangela lutho abalisana lendlala babe yibo futhi asebedinga izitshebo.
Lo ke ngumnumzana Akunene Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, kulabantu abathi sebelala ngendlala emadolobheni ngenxa yokuswelakala kokudla okudalwe isomiso esesabekayo eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende zithi abaningi abalambayo emadolobheni, ngakho ke uhulumende usesebenza lenhlanganiso ezijeneyo ekudingeni ukudla kwabaswelayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Abalambayo bathi kabenelisi ukudla kathathu ngelanga ngoba kabalamali lokunye okungabaphilisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uyakuchaza lokho.
Indlala isibhahile kobulawayo, ukudla noma ngabe kukhona ezitolo abantu abaningi abasebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nompilo Khumalo uthi indlala ibhahile emalokitshini okulabantwana labadala asebephila ngokuhamba becela usizo lakubomakhelwane.
Sesifika esigabeni sokuthi uyabona abantu bezenza izilima besenzele ukuthi bahambe bedinga uncedo bathole ukudla. Abantwana bagcwele, bathola belele emgwaqweni, abanye bahlala begula sebengani ngama street kids indlela ukuthi baswele ukudla ngoba ngabe bekwazi bengagcwala emgwaqweni balale phandle bathole ukudla abantu babanika ukudla.
Uhulumende uthi usebambisana lenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze alwisane lendlala ebangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esisabalele emhlabeni wonke jikelele. Umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi langenswelo zikaZulu umnumzana July Moyo uthi abantu abalambayo bazanikwa imali lokudla zinhlanganiso ezichiyeneyo kanye lohulumende. Lokhu unconywa ngophethe idolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Luhlelo luhle kakhulu, sithanda ukubonga i-decision by the government.
Umoyo uphinde wathi uphenyo olusanda kwenziwa luveze ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1.7 emadolobheni abangela kudla ngenxa yesomiso esesibhekane leZimbabwe. Uthe abasemaphandleni labo bazanikwa ukudla.
Sizaphuma le ndlela yokutholisa imuli imali yokuthi bathenge ukudla emavingilini athile. Umuntu oyedwa ulako ukuthola kusukela ichumi lantathu lamadola kusiya kumachumi amabili. Njalo lokhu sikwenza ngoba kulabadala asebekhulile, intandane labasakhulayo abangasebenziyo. Wonke umuntu olendlala ehlala emadolobheni uzathola usizo ngemva kokuba sesibonile ukuba ngempela uyaludinga.
Inhlanganiso ye-UNICEF ngomvulo icele izigidi ezingamachumi aphezu kwethoba minwe mibili zamadola eMelika i-$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations layo isanda kufaka isicelo sezigidi eziphezu kwamakhulu amane amadola eMelika i-$429 million yokutholisa abalambayo emaphandleni. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola eMelika i-US$2 billion yokulwisana lendlala eZimbabwe. Kodwa ngaphambilini ubeke waqala ngokuthi ukudla kukhona okweneleyo kuze kuyefika ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamuhla uthumele amazwi enduduzo kumuli yakonduna uShana oyiwange esabelweni seJambezi obhubhe ngomgqibelo. UShana obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 ugule okwesikhatshana wabhubha esibhedlela seMatadei kobulawayo. Umnangagwa ochaze umuyi njengomuntu obezimisele ukuthuthukisa isigaba sakhe edalele Senate wazise ukuba uhulumende uzaphathisa ngomngcwabo wakhe. Ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo emzini wakhe eJambezi.
The Voice of America.
Wasungula inkampani yokupheka eStereotype African Chefs. Unkosazana Mhle Lusizo Ncube ungaziwa ngabanye ngelokuthi Chef Mhle useNew Mexico khonapha kweleMelika lapho abukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini weAfrican Cuisine and Art Festival. UChef Mhle upheke ukudla ukugoqela umxoxoza wendumba, umhlabangubo, umngqutshu, amacimbi alolaza, isitshwala samabele lokunye. Umkhosi lo oqoqwe inhlanganiso ye-Indigenous Indigenous Now uqhutshwa ngenhloso yokubukisa ukudla kwamazwe achiyeneyo. Lo nyaka uqhutshelwe ekolijini le-A. Ashawi College and Career Readiness Center eNew Mexico. Unkosazana Mehlulisizo Ncube uchazela uDabuka Ncube oStudio 7 ngohambo lwakhe lolu.
Kuye America ekupheleni kwenyaka kamabasa ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka ngibafundisa ngibatestisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi e-Africa sinokudla okulomsoco njalo okule-potential yokuthola i-market lapha e-America.
Bakwamukele njani ukudla kwakho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlelwano obumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu yikuthi ngipheka amacimbi bawadle waqeda du. Basele sebebuzwa sebeqedile ikathi lokhu likuthatha ngaphi. Bancinde bancinda bakwamukele sibili. Njalo kukhanya sengathi amathuba khona ukuthi ukudla okutholakala emakhaya lapho esifuma khona. Xa kungaba nendlela yokuthi kufinyelele ngapha, imarket ikhona ngoba ukudla kwethu kune test eyamampela eyiyo original akuproseswanga kulomsoco.
Uhlelo lolu inhloso ibingeyani ukukho konke obekusenziwa lokho?
Eceleni elami icele inhloso yokuthi ngifundise umhlaba ukuthi eAfrica kulokudla okungenelisa ukuthi uthuthuke umgangatho kufanayo lokudla kwezindawo ngezindawo ezifene emhlabeni. Njengoba nxa sikhangela kulama cuisines amaningi, sile Greek cuisine, sile Chinese cuisine, sile Italian cuisine. Konke lokhu ukudla yikudla okudliwa ema-restaurant omgangatho phezulu, kukanti kwe-Africa kudliwa emakhaya kuphelele lapho. Mina isifiso sami ukuthi abantu bakwazi ngakho bakwamukele lakho kuthola indlela yokuthi kungene ema-restaurant aphezulu labantu abakulimayo kuba bakuproducayo bakwazi ukuthi balungiselele i-market ezakwazi ukubabhadala imali eziyabe zizabathuthukisa.
Okwakhathesi nxa sikhangela ukudla kweZimbabwe kumbe kwe-Africa kuyalinganisa na nxa siwuqathanisa lakwamanye amazwe kumbe amanye amazwekazi?
I-African cuisine ihambele muva ngenxa yokuthi thina lathi abantu abanikazi bayo sikhangelela phansi, njalo iswele abantu abazinikela kakhulu ukuthi bayifuqe iyelinga lokudla lokho okudliwa ezindaweni zomgangatho phezulu. So okokuqala sifuna ukuthi ifake ulwazi esithi we want to raise awareness about the potential of i-African food. And then sifuna ukubona ukuthi abantu bayakwamukela yini. Nxa bekwamukela kulamaqemba abomama asebenza ekuthuthukiseni ukudla kwesintu, abanye bayalima abanye bayaproduce, kukhona njalo umuntu ole market, international market. Nxa ukuthi abantu bayathutha emakhaya e-Africa bebuya ngapha, kodwa inkumbulo yokudla kwabo inkulu okumangalisayo xa bekwazi ukuthi bakufinyelele bazimise ukuthi babhadale imali.
Hello ke Nkosazana Mhlela Usizo Ncube ongumqondisi wenhlanganiso ye-Stereotype African Chefs ubekhuluma ecingweni loTabo kaNcube Studio 7 eseNew Mexico khonapha kwele Melika. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo isisungule umkhankaso wokuya endaweni zonke zakwele South Africa ukuyafinyelela umama labantwana beZimbabwe abadinga usizo. Lokhu kulandela ukwanda kwezehlakalo zabesifazana beZimbabwe ababulawa isithandwa zabo la sebehlala emigwaqweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma le Studio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso lokusungulwa kwalo umkhankaso, umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo uNkosazana Victress Mathutu uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqanise kakhulu, kungakho ke sebesungulelo hlelo.
Abanye basuselwe bazibashele nendawo zokuhlala bese begcina behlala, usuthola ukuthi sokulabomama abahlala ezidaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathutu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lalabantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Silabantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwanapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana akala maphepho okuya esikolo, uthi uyabuza bekutshela ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umkhangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga alenhlanganiso ukuze ibe lusizo kubomama labantwana bonke hajike kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamanengi, amalunga emanengi enjalo kunhlangano, kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma ke labo baphumileyo sasesicabanga ukuthi laba basele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa, ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho oza joyina.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Nompumelelo Ncube odabuka eLupane utshele Studio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa uNkosazana Chipompofu yena othi lendlela abangimukeleke ngayo mabe dinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa layo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umtholela kuma corridors because uproduce ini ipassport. Okunye uthola ukuthi kulama test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi, bazabe kuzabe kulokhu kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale njani. Ehlale ngobhadalayo
phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo inhlanganiso yezimbokodo ithi izadinga amaofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana, kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza iSouth Africa yonke. Umgcini ingcebo walinhlanganiso unkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inhlelo.
Sicela ama-funds ikakhulu kakhulu kakhulu bo-businessmen. Siyacela sicela usizo lweni kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens sicela lingasilahli. Of course liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini liyasiza. Sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay box anike lasiza kakhulu. Sipheka iporridge siphekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. La ku government sizofika.
Abenhlanganiso yezim imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo. Ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bechiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kwezemelika, amagqwetha amelawe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa imithethandaba na ukuze afakaze kumbe hatshi kudaba lwakhe lokufumbathisa. Phansi komthetho welemelika, umsolwa ulelungelo lokungafakazi nxa engafuni. Lokhu kwenzakala ukuthethwa kwecala lakhe sokufika emaphethelweni. Izolo owake wabaligqwetha likaTrump umnumzana Michael Cohen nguye obefakaza. Amagqwetha kaTrump abemchuka uCohen ukuthi bamveze njengomuntu ongathembekiyo. Lamuhla leli cala belingathoniswa kodwa liyaqhubeka kusasa uCohen enguye ozaqhubeka efakaza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Njengoba ngithilo laphana ukuthi icala imfulo yalo kayikakhanyi ukuthi ingaphi kwakhona, kodwa seliyalisiya ekucineni ngoba obevele funeka nguyena luCohen ukuthi alethe khonoku akulethileyo. Bambhixile yebo ngiyakuzwa, kodwa ke ngumsebenzi wabo lo ukuthi bakwenze khonokho ngoba ngithi kakhulu nxa ubasi ekhona ehlezi khonapho kuyamele ukuthi batshengise ubuciko babo ukuthi bamvikele ukuthi ukhanya ngathi ngamanga, kukhanya ngathi akuzange kwenzakale, kukhanya ngathi ungumuntu olamanga yena lo uCohen. Kodwa ke kuzakuya ngalaba abacubungile laba esithi ngamajuri ukuthi balalele bakhangela babona ngoba bona babe bebona lokwenza komzimba ukuthi umuntu umzimba wakhe uthini, uhamba njani, wenza njani. Ezigabeni zombi kuyo uCohen kuma lawyers la kulo omangalelwe.
Sizwa kuthiwa amagqwetha akaTrump alokhu engani baya cubungula ukuthi bebona ukuthi engamiswa yini yena uTrump afake ubufakazi. Ubona kungaba kulinyathelo elihle yini lelo kumbe kungawonakala?
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi bangakuzami khona ngoba nxa bangakuzama kuyahle kuphela indaba khonapho ngoba uTrump mina ngokumazi kwami asomuntu owanelisa ukuphendula into e-straight. Angithi bazamhlasela labana njengoba laba bebehlasela lo uloya uCohen. Laye bazambuza phela loko kuthiwa i-cross examination okuya. Bazambuza laba abajujisi laba abangapha abayibaba abaphehli icala la angithi labana bakhe bazambuza imbuzo azabe efuna ukuyizwa laba bambuze imbuzo angafuna ukuyizwa ngibona ngathi kungangcono bahle bayekele nje bazihambele ngkhaya.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izembusazo yewele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Ngomthembo lo okhulumayo lapha ngithanda ukukhuluma indaba le kaSongezo Jabavu yokuthi efuna ukwenza i-National Unit nge-ZANU-PF. Hey, hayi ukuthi manje yonke into esiyenzwa nguSongezo Jabavu ayisathembisi, asenathemba naye njengabantu beZimbabwe vele njengokuthi vese samthatha njengokuthi umuntu ongumthengisi. So namanje asazi kumbe sefuna ukuyoginyisa i-CCC yini nge-ZANU-PF kumbe sefuna ukuyothengisa izizalwane zeZimbabwe kungaphindi kube ne-opposition party eZimbabwe. Sengakwenza khonokho uSongezo Jabavu because ingathi ngumuntu enosebenzela ngaphansi kwamakhala akhe.
Silibone Studio 7, silibone abantu bonke abamameleyo. I-IEC is a stable organization in South Africa le ilomthetho, bayayazi into abayenzayo, bathe bona ba-professional abadingi uncedo kuZANU PF. Kambe bona bebezathi beyiZANU bepho kusukela ilizwe lingange South Africa ugcina abantu bakho bakugcinela abantu bakho usufuna ukuyaspoila izinto zabo zonke nabantu kulabantu abanye abawileyo le bafela le ejoy abantu beZimbabwe abalabaphepha kodwa wena ugijima ukuthi uzoncedisa amavoti uncedisa abantu ehlulwe ngakho amavoti utshontsha amavoti akho uyehluleka from the past iminyaka yonke abanamahloni.
Studio 7 inyabingelela emsakazweni kubasakazi labalaleli. Ngithanda ukuphendula lubaba othi uMakhuphe wathengisa uWelshman wathengisa usenge so la usethengisile lo obhedi wathengisa. Ngiyazibuza ukuthi lubaba usho njani ngoba kusho ukuthi yena ukholela ukuthi ukuze ukuthi umphalitiki ihamba kuhle kumele indebele lona lingaphathi. Baba hamba uyebala iconstitution ye MDC uMakhuphe kwakumele alandele uTswangirai asakside uTswangirai but ngenxa ye tribalism enzakala lapha wagcina uTswangirai edophe uChamisa kwakuyikwephula kweconstitution ngenxa yobandlululo lukhona. And okwesibili uSengeso Jabavu angeze ngimsole mina ngoba laye usukumile ebona ukuthi akusoze abantu besindebeleni abantu bakobulawayo bekhethelwe bebiselwe abantu ukuzobamela kube kanti ngale Harare bazikhethele. So baba khangelisisa nxa zonke, do your research ungajaji abantu.
Semonani Studio 7 Mthembu ukhuluma eChulucho. Siyacela bakithi uhulumende wethu waseZimbabwe siyacela phela singamawove terrains njengoba sasihambele siyempini kade wasiveta kade kasasinikeza imfanelo zethu ngani. Siyacela sibili sicela nabe Studio 7 ikilibizo mabaza ekebezwe hlaziya like babuze ukuthi kanti kungani kanti uhulumende engayenza into yona le kanti sisebhajethela laba abantwana iyouth engazange yondililethi ilizwe thini esalethi ilizwe kathi sakhangelwa. Siyacela sibili bakithi ukuthi umbe sesilambe kakhulu, hhayi sasisebenzela kodwa kasinikeze khonoko okufanele ukuthi ngabe uyasinikeza khona.
Studio 7 ku-Studio 7 ninjani linjani thina siyaphila sibona amakhaza kendlala indlala lezindlovu ezisihlaselele lapha eMat South indlovu sihlasele abantu. Asazi ukuthi ningasicelela njani igovernment ingenele ngoba noma siyitshela hayi vele kayikhulumi lati ayikhulumi lati. So siyafisa ukuxoxa lani bantu beStudio 7 khonapho.
Studio 7 siyabonga ngezindaba elisiphazo. Mina ngilapha ngilombuzo bengicela ukubuza ulisibuzele umdala yena umnangagwa waseboleka izigidigidi zemali ezingaka ezokuncedisa indlala eseZimbabwe. Uyaziphendula amazwini akhe ngemvana kwenyanga ezimbili ubethi yena ukudla uvele umi kuhle ukwanile akula Zimbabwe ozalala ngendlala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Yizo inombolo elingasebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe behlala phandle kwelizwe ngenhlupho ababhekane lazo besemazweni lapho bedibana lenhlupho zokuphandela imnguli kumbe ukufela emsebenzini. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka. Wasungula inkampani yokupheka e-Stereotype African Chefs unkosazana Mhlela Sizo Ncube. Ukhonapha kwele Melika ebukisa ukudla kweZimbabwe amacimbi lokunye okunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.